vakomana vakaona kuti industry medu munenge munonyanya kubudikidzwa vanhu. Nhengo dzesangano rediri vanoshanda pa South Logistics endi vakaita dambudziko rekuti vari kuti ivo vakatanga kuita maworks council meetings anoitwa kuti vawirirane management nevashandi. Vakanoona dambudziko rekuti pane zvavakanga vasingawirirani zvaifanira kunge zvichiwirirana. Saka workers committee yepo iri kuivi remadrivers. After works council meeting vatadza kuwirirana, vakabva vanzidzika imoto ende hakatike kutanga according nemarecords. Saka vamwe vatyaira vakazofila kuti no man, why is it that kana vatadza kuwirirana kuworks council meeting ini munoyamba vadzikisa vanhu avati vana vomumota. Inini I'm talking representation yendimene ndakapiwa nenhengo dzedu dzetrafic chimiririra kuti this is what has happened. Even though nyaya iri kumakosi, makosi anokwanisa kuiunderstandawo nenzira yavanenge chiunderstanda yevari kupiwawo nechi yevari dzire dzibotovani. Inini I'm giving the workers side semapirwo endakaita as their representative.
Saka vashandi vari kuramwa basa vashandi vekambani imwe chete here kana kuti vashandi vese vari muunion yenyu ndovabatana kuita solidarity kuramwa mabasa?
Iko zvinezvi vashandi vari kuramwa mabasa vashandi vepa South Logistics vekambani imwe chete. Asi ndoda kuti nditaure nyaya iyi iri kuteerwa nevashandi vese vanotyaira. Chikonzero sei ndichidaro ndechekuti naivowo vari kufira kuti zviri kuitwa apa. Saka vatyairi vese vagara vakatongoona kuti takagara takangovhitimaizwa kana vada varungu vanongotivhitimaiza pavanodira.
Tinonzwawo kuti pane kutyisidzirwa kunonzi kuri kuitika muvashandi, mungatsanangura kuti zvii zviri kutora nzvimbo?
Iko zvinezvi mukatarisa nhau iyoyi kune kutyisidzirwa kwakatokurisa kuti tichipedza nhau yekuti mota dzamira pa-South Logistics hatina kuita mazuva. Secretary we-South Logistics wacho anoitwa Muwawa endi chairman wacho anoitwa Koleni vakaramba vari vanhu vaingombunyikidzwa nekufonerwa nevanhu vaiti tikufona kubva mumasechenzi emapurisa, kubva mumasechenzi makuru makuru ehurumende, kuzosvikira sekretari atozoshayikwa kuti haasi kuonekwa kuti akaenda kupi. Ndofunga kwavo mazuva anokwana kuita mana kwaakuzongotione social media inenge ichingotenderawo nekudii nekudii kwaakuchizoonekwa akadhambwa kukambozuma. Of course investigation iri kuitwa, nyaya iri mumaoko memapurisa, hatichadi kunyanya kuikurukura futi nekuti otherwise tinopedzisa takanganisa zvinenge zvichipereketwa. Asi baseline ndeyekuti ichokwadi kuti maripota aripo ekuti munhu akashayikwa. Zvese izvozvo zvichiita nenyaya yekutyisidzirwa kwemutyairi. Mutyairi anongotyisidzirwa mukomajonga nekuti anonzi basa rako iwewe harina basa, ukangobva iwewe tinotofara pechipinda vamwe. Izvinezvi tichinetsana nevanhu vekuti vari kuti pastrausi tiri kumbunyikidzwa, vatori nevamwe izvozvi vatori pagedhi vari kutsvaga basa vari kuda kupinda. Saka kumbunyikidzwa kumutransport industry hakuperi nenhau yekuti isusu madhiraivha tisine problem yekuti pari kunzi munhu ari kumbunyikidzwa iye munhu anoenda ichindi kutsvaga basa. Ndosaka muri kuona izvozvi ndichitaura vesadhak madhiraivhers ese esadhak region, maunions ese esadhak region vari kuti nonono in solidarity kuti what is happening to strausi tinofanira kuti at the end of the day kada dzirizini yacho yese imbopay attention by motor dzisiri kufamba it is also possible.